kusasa ekuseni.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. This is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Mark Lesmutanganya. We are broadcasting from my home this Monday, October the 4th, 2021, due to the COVID-19 pandemic.
Tonight on Live Talk, we are talking about COVID-19 and other issues.
And as Kip said, we will be looking at the COVID-19 pandemic and looking at some of the figures that have been brought in by the Ministry of Health regarding the COVID-19 cases in the country.
Now, according to the Minister of Health, two people died of COVID-19 yesterday, and 35 were said to have contracted COVID-19. And then there were 250 new recoveries. The Minister of Health also reports that from March last year, there are 131,129 people who have contracted COVID-19. And out of this number, about 123,000 have actually recovered. According to the same ministry, 4,627 people have died of COVID-19. Right now in Zimbabwe, there are 2,715 cases of COVID-19. These are active cases. And the people that have been vaccinated, they are numbering over 3 million. And these are those that have been vaccinated for the first time. Those that have been vaccinated for the second time, they are 2,312,337. So it seems as if the vaccination program is going on in Zimbabwe. Yesterday, there were 5,783 people who got their first dose of the COVID-19 vaccine. And today, actually, on the same day, there were 9,970 people who got the second dose. Marvelous, over to you.
Yes, Gibbs, so talking about the number of people that have actually had their COVID-19 vaccinations regarding, you know, the Minister of Health, we had the Minister of Health who's heading the actual COVID-19 program talking to our reporter Blessing Zulu last week, Dr. Mahomba, saying that, you know, they were very pleased with how program is going on, but they were saying that their biggest problem right now is the issue of, unsubstantiated facts or fake news, we call it, on social media. They say that a lot of people wanted to be vaccinated, but they were being deterred by the amount of, fake news that has been circulating on social media. So they, Dr. Mahomba actually told our reporter, Blessing Zulu, that people should refrain from taking the facts that they regard as facts that are circulated on social media. They should instead go to their, health professionals or their doctor and ask about the COVID-19 vaccine and ask also about what the advantages are, the side effects. And also, as you know, Zimbabwe needs to vaccinate 10 million people for the country to have herd immunity. So that's where the government is going and heading towards that direction. And Dr. Mahomba was actually saying that the government is very pleased because they are saying they are one of the countries in Southern Africa which has been said by the World Health Organization to be performing above par. So we will keep an eye on that to see whether more people will be vaccinated this month of October. Over to you, Gibbs.
Yes, we also have one of our guests who is Mike Wobe, who is actually one of our youth leaders in the VOA Zimbabwe service. So we put him on standby there. He'll come in telling us about his experiences in terms of covering COVID-19 cases. We know that he's got a program tomorrow, so he'll give us his take on what is going on. So, okay, kuna manje zvirikuenda pasiyakona kuti izolo iCOVID-19 ibulela abantu ababili. Lokuke kubikwa lohlangothi lwezempila kahle. Uhlangothi lolu lubike njalo ukuthi kulabantu abayi 35 abahlolwe batholakala bele COVID-19. Kuze kukhanye kukhona manje ukuthi iCOVID-19 iyabulala kakhulu. So kulabantu ke abayi 4,627 asebebulewe COVID-19 kusukela nyakenye. Xa sisikhangela ke abantu asebebamba igcwale le COVID-19 bafika 131,129 kusukela ngombimbitho. Kuzobuya ke abayi 123,787 ngabantu asebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19. Xa sikhangena kona manje eZimbabwe ama active cases ayi 2715. Kodwa singakhohlwa njalo ukuthi linxoleni. Ukhulume nje ulohlelo lokuhlaba abantu amajekiseni. So abantu sebehlatshwe okokuqala bayi 3,111,885. Bese sithatha sebehlatshwe okwesibili bayi 2,312,000. Bayi 2,312,337. Xa sikhangela ke ukuthi kuhamba njani izolo ke kuhlatshwe abantu okokuqala abayi 5,783. Bese kusithi abahlatshwe okwesibili bayi 9,970. So kukhanya ngani kuyasetshenziswa sibili kule Zimbabwe nxa sikhangele ukuthi abantu bahlatshwa njani. Kodwa kuyakhanya njalo ukuthi kungani akwafiki khonapho ke kubanga lokuthi abantu bahlatshwe bebaningi. So iZimbabwe ikhangelele ukuthi ifuna ukuthi kuhlatshwe abantu abayi 10 million. So kathi sizingathi sebedlulisile inani eliyi 10%. Kodwa ke kungani kusakude phambili. Over to you khona ngapho ke Mavulas.
Aiwati lokusinamidzaine mufaro kana pachirongwa chedu anasi semuswe muvhuro October 4, 2021. Ini dzini Mavulas kuhlanganya uye tichitepenyura ndiri kumba pamusoro pedenda recovid-19. Pari zvino tinoona kuti bazi rezveutano riri kunyanyozivisa panyaya yevanhu vakabayiwa ivo nhomba dzecovid-19. Pari zvino tinoona kuti Zimbabwe iri paphase 2 apo bazi rezveutano riri kuzivisa kuti rabaya ivo vanhu vanoda kudzira 3 million nhomba idzi dzecovid-19. Uyezve pari zvino bazi rezveutano rinoti rinofanira kunge zvibaya vanhu 10 million kuitira kuti denda iri risawanikwe richizopararira munyika, uyezve kuitira kuti avo vanenge vabatwa nedenda iri vasazowanikwa vachirasikirwa neupenyu kana vachinge vabatira chirwere ichi. Tinoona zvakare kuti Studio 7 yakakwanisa iyo kutaura naDr Mahomba vanova ivo vanobata bazi rezvenyaya iyoyi yecovid-19, vachitaura ivo kuti vari kufara nemafambiro ari kuita chirongwa ichochi chekubayiwa kwevanhu nhomba yecovid-19. Dr Mahomba vakataura ivo Studio 7 kuti chiri kunyanyonetsa pari zvino inyaya dzekushandiswa kwezvatingati internet kana kuti WhatsApp nezvimwe zvakadaro, vanhu vachitumira ivo mashoko asiri echokwadi inonzi iyo fake news. Vanoti ivo vanhu vazhinji vari kuwanikwa ivo vasisiri kuenda kunobayiwa nhomba idzi dzecovid-19 nekuti vanenge vachishandisa ruzivo rwavari kuwana pasocial media. Izvo vanga vari kutaura ivo Dr Mahomba kuti izvi ndozviri kunyanya kukanganisa donzvo ravo rekuti vasvike pakubaya vanhu 3 million. Dr Mahomba vakaudza Studio 7 zvakare kuti pari zvino sangano reWorld Health Organization riri kufara nemabatiro ari kuita Zimbabwe chirongwa ichi chekubaya vanhu nhomba yecovid-19. Saka tichange tiri kutarisawo zvimwe zviri kuitika panyaya iyi yecovid-19, tichiona zvakare kuti nyaya yecovid-19 iyi uyezve kubatwa kwevanhu nechirwere checovid-19 kuri kuti kwirei muzvikoro, umwe muno tinoona muri nevamwe vechidiki. Saka tichange tiri kubonzwa kune mumwe mutori wedu wenhau watinoshanda naye Mike Hove, uyo anowanzowo achiita zvirongwa zvake uyezve achange ari pachirongwa chake achiita chidiki mangwana kuti zvii zvaari kunzwawo nyanya panyaya iyoyi yekubatwa kwevechidiki nedenda iri recovid-19 nyanya muzvikoro.
Iyo vakambe siyamusi Mavelasi lapha kuluma kuti unkosikazi kumbe ngithi udokotela Agnes Mahomba ngomunye walabo abasebenza umkhuhlane lo besehofisini kamongameli. Kuluma ukuthi kugcwele i-fake news okunye okumangalisayo abantu bekhuluma nge-COVID-19 kukhanyazani kuyahlupha uhulumende konke khonoko. Silethemba lokuthi hhayi kuzalungiswa ngendlela abayifisayo. So ke sixoxe lo baba uHillard Moyo okhonakale-ke esilobela enkabazwe okhulumeke nge-COVID-19 ukuthi kuhamba njani khona ngale e-Midlands Province. Uthi zama ukuthi sizwe ukuthi utheni ubaba uHillard Moyo.
Hayi, i-COVID-19 ikhona Dube, ikhona sibili, asingeke silalise inkophe sithi thina isiphelile njengobana inamba zangikhona engani ziyadeda lezi nsuku. Kodwa-ke hhayi, lokho sisavule isolokhozi sisakubhekile nje ukuthi abantu bazivikele bazinanzelele. Lokho sibakhuthaza njalo ukuthi bahlatshwe iviki eliphelilele ngihambe ngayacela eZimbabwe Rural District Council ukuthi bake bangikhiphele i-mobile clinic ibuye izohlaba abantu nje business center kuma-GPs. Hayi, bangilalela shuwa babuya bafika babahlaba abantu abaningi kakhulu. Abanye babeswele ama-second dose, abanye beswele ama-first dose. Hayi, babahlaba sibili. Akutshengisela ukuthi abantu sebezwisisa ukuthi COVID is real. So hayi, ikhona sibili, ikhona sibili. Laloba sisazi ukuthi i-government yethu ayikazi izokuthesta ngisho umuntu oyi-1 esigabeni sami khonapha. Ama-test esiwazi wasiwazi emaradiyoni angathi bathesta ngaphi kumbe batheste edrobheni angikwazi. Lapha nje idonsa yonke nje khonapha, hhayi angaze ngibone bezothesta la. So siphila ngokwesaba ukuthi hhayi ole flu olomvimbano okhwehlelayo la, yazinanzelele ageze izandla kakhulu, avale lo mlomo lamakhala. Ya, i-COVID yasingeke sithi ayikho dube, ikhona sibe.
So that is Councillor Willard Moyo of Tonza Ward in Silobela, that is in the Middle East province. So all what he's saying is that, you know, COVID is real. And recently he went to Zibakwe Rural District Council, where he requested health officials to visit his village, you know, to inoculate people. So he says the program went very well, and he's hopeful that the government is going to act on some of his requests, including testing people around. So he's hopeful that, you know, people are listening to what the government is saying in terms of protecting themselves from a COVID infection. So in a way, he says the problem is that the government has not yet come to the village to actually test people. But he's happy that the Rural Council conducted some of the inoculations, you know, recently. So all in all, he's a man that says he's always fighting for the needs of local villagers. And he says he's definitely doing this in terms of COVID, and he hopes for the best. And he says people must remember that they should wash their hands, they should practice social distancing, and they should always, always practice everything that the government is actually telling people to do. Marvelous.
I work for Chukun's work on the room, yet can they do a doctor at ease, a kite seeker, a corruptor of Tukumushakwaro, Korano Vakaiz of Sivasha, the name, a rural, Yatinati, a country, Okokuvakatan, and a wound in the Tivano, demon around the Maro, one people are sitting so, Paneo Yeno, Bani, the Wakin, Wagis, Akaka, Sakamanga, and those of our Pitao, Kudu Kwaro, as the dating ways of the teams with Ukuru Yakaiswa. Zulu West Studio 7 and Dr. Mahova Kamsoro Pechirongwa achihurumende uye zvekuti vari kuzvikufamba sei kanyaya yekubaiwa idzinomba dzeCOVID-19.
Tiri kutomhanya mhanya isi subcommittee yedu task force inoona nenhau information ndopo wakatonyanyo nangana napo chaizvo kuti wanyatsokuparadzira mashoko echokwadi. Kwete iyo ma misinformation tinongogara tichinzwa iwawo tichiwa tichishanda nemachiefs edu munharaunda mumacommunity medu zvese izvozvo ndozvetiri kungoita asi tiri kungokuhomedza nekukurudzira vanhu vese zvavo panga pamusha pako iwe nemhuri yako kuti iwewe sapota musangotaura zvinhu zvinhu zvisina chokwadi nekuti zviri kukonzera zvakawanda chaizvo kuti vamwe vanhu vatadze kuenda kunobayiwa nekuti vanenge vaakutya saka tiri kuti isu chirwere ichi hachisi chehurumende chete kuti ishande yega ndechedu tese ngatishande pamwe chetepo kuti tigone kuchivharidzira chipere
asi muri kufarawo here neuwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa pari zvino
tiri kufara hatisati tasvika kwatiri kuda kuti tisvike kuya kunonzi kumatageti kwedu sekuziya kwenyu isi takataura hurumende yakataura kuti toda kuti 60% kana kupfuura vanhu vabayirwe nhomba iyoyi kuti tigonewo kuzoita iya inonzi herd immunity tozvetiri kumhanya mhanya nazvo kupindura mubvunzo wenyu hongu tiri kufara nekuti tiri kutoona kuti isu munharaunda yedu yeafrica muafrica region yewho inodifainwa newho isu Zimbabwe tiri kutitori pamberi penyika dzose maererano nekubayira nhomba.
Ko vamwe vanoti pane dzimwe nyika dziri pamberi pakubaya nhomba kuNorth Africa uko, Dr. Maomba?
Tinozviziva kuti pane dzimwe nyika shoma shoma kuNorth Africa uko, asi hadzisi muAfrica region inodifainwa newho. Saka patiri kuona ipapo pa Africa region yaka define wane WHO Zimbabwe zilipambele chaezo izo zilukuti fadha asika atesikungo fadha wachete zilukutola mbate simanya nendima kujira kutiti gone kushiko target David Diaz zetaka taura kubwa kumambo kwe vaccination program yedi zetukula mbate simanya manya nazo.
So there we were hearing from Dr. Mahomba speaking to Studio 7's Blessing Zulu about the program that they're doing, also highlighting, like we said earlier on, the issue of misinformation. And she went on to say that the COVID-19 problem is not just a government problem, but it involves everybody. So everyone has to take a role in fighting the pandemic. And then she went on to, as we said earlier on, highlight that, you know, they were very pleased with how the program is going on, except for the misinformation bit, saying that especially those that stay in the rural areas or they have relatives in the rural areas, they need to explain to their relatives that, you know, not to listen to what comes out of social media, as most of the information regarding the COVID-19 vaccine is misinformation and may deter their relatives from actually going to get vaccinated. Over to you, Gibbs.
Yeah, kunjalo sibili ukuthi kukhanya kulohlupho olunye lomangalisayo nxa kukhangelwa ngakhonokho kwenzakalayo. Simzwile ke uDokotela Agnes Mahomva esithi ke uhulumende usebenza labantu bonke ukwenzethi kulungiswe konke lokho kunenge. Uphinde waqhamba nje olunye udaba lwama-boosters ukuthi kumele abantu kwenziweni, ngakho wasesithi hayi bakhangele khonokho kwenziwekala emhlabeni wonke jikelele ukuze bebone ukuthi bangaku kubamba njani bona ngokwabo. So ke uthe abantu bananzelele ukuthi nxa kuyukuthi babikela abantu ngakhonoko ukuthi kulo mkhuhlane lo kumele belalele, ngoba umkhuhlane lo uthaya kubisibili. Siyabona ukuthi endaweni eziningi umkhuhlane lo uyahlupha. Nxa sikhangela even lakhona apha e-California kuthiwa ke sokule mandatory ukuthi abantu bahlatshwe besezikolo. So all those kind of things sathisikhulume lazo. So now we are joined by our first guest, who is our colleague Mike Wobe, who is always covering COVID-19 issues on the show, The Connection. Mike, good afternoon.
Thank you for having me, Mr. Dube.
Thank you very much. So tell us, you've been covering, COVID-19. When we look at the way journalists cover, you know, this kind of pandemic, how difficult is it to, you know, how is the terrain in terms of covering such events?
I mean, COVID-19 has brought about a whole different ballscape in terms of journalism as a profession. Especially for young people like myself who are constantly out there covering events. COVID-19 has meant we have had to come up with innovative ways of covering events. For the past arguably almost 2 years now, a lot of us couldn't go out, up until recently, could not go out to these events and cover things in person. So we've had to figure out ways of via technology, like we're doing right now, of covering these events. Figuring out different manners of communicating when it comes to conducting interviews. And even as things quickly started loosening up to, like we are now experiencing, even then, it's still very important that you observe all these COVID-19 protocols, which is very difficult as a journalist. At times you want to be very close as you're interviewing someone. It's about getting the right picture. It's about getting the right angle. It's about getting the right snap. All these things are very difficult whilst observing the COVID-19 protocols. But, you know, we live and we learn. These are new things. This is the new norm. And so as young journalists, we've had to now come up with new ways of doing this job.
Yeah, so I'm asking you, Mike, because I'm going to COVID-19. I'm going to ask you,
akukho lula, Mr. Dube, ngoba kuqakathekile ngempela ukuthi into yokuqala uhloniphe imithetho ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. So izinto ezifana labo social distancing, ukugeza izandla, ukugqoka ama-mask, konke lokhu yakuqakathekile. Kodwa nxa uyintatheli izindaba, akukho lula vele ukuthi uhloniphe eminye imithetho yangkhona. For example, i-social distancing. Let's say, for example, umongameli angayenza press conference. Sonke vele njengentatheli izindaba siyazama ukuba khona ukuthi sonke sithole ithuba lokuxoxa laye, sonke sithole ithuba lokuzwisisa okwenzakalayo. And that means ukuthi izinto ezifana labo social distancing akukho lula vele ukuthi uhloniphe umthetho onjalo. So over the past 2 years, we've learned izinto ezichiyeneyo that it's getting a single I'm an innovative means. Ukusebenzisa inkundla zokuxhumana abo social media, abo Twitter, abo Facebook, abo Zoom, labo Skype, njengalokho esikwenzayo manje. Ukuqhuba imisebenzi yethu lokhu kuqakathekile njengentathela izindaba especially njengentathela izindaba ongumuntu ongusakhulayo to now utilize all these different platforms ukuthi singaqhuba imisebenzi yethu kahle.
Yeah, over to you, Marvelous. Maybe you can go ahead and ask one or two questions.
Mabasa wanga ukwita sewage biki pangwa ino ye COVID-19 pa pandemic apa. Ungati zisa wadzita mwenye ito zita kutora nao. Se mukoma na wage biki chita nisa shanga suruku mbo ito wa munguwa ya fura.
Manje, in terms of my interaction with Abasa, COVID-19 yao yane ma challenges akashi one day. I talked to you, teaching Mabati Rachino Basare, we say what happened now. For example, say Jandan Sanangura, Mr. Duve, Jagafana, Nongo and Okunemun, which is all Chakama quotes, Jacunet, imagine, Wakfana Kongore, you are not social distancing, Wakfana Kesa Maoko, Wakfana Kaka, my mask, I'm chap for me to Kakuti Mungo Sangana, no one doing. Saka, Savage Diki, what it meant was Tafan of Chaga, at not natural, my innovative means, Equita Basare, especially Kanorum Tago now. Saka, Jews attack with Saka Kushandisa and Twitter, and Facebook, and Zoom, and Skype, and Microsoft Teams, Mugita Basare. And I just said, Rose, we Mr. Tubevuti, remember Dambu Tukora Chuksanga, and now Savatapu and now, very one which Diki. Inya eguti panokavwa ma events say for example tikatiwa paite ngarukava events nas tese sevatapiwe na uchukuda kuva tiripo in person kuti tiwane kamkana okumbobvunza ova paite maybe one or two questions nawo vatipindiro ndoti ndiruka basa redu in terms of gathering news si zvakureva kuti takufana kutsvagawo dzimwe nzira dzokuita basa redu A and B, ensuring kuti nesiwo tinokwanisa kubvunza mibvunzo yedu. Saka kana uri iko kwa Mr. Biden, paanoti hanzi maximum vanhu 50, iwo uchitsvagawo nzira yekuti usvikewo maybe zvikanzi vatapiwe nhau usvikai na 11, iwo usvikako na 9, kuti newo uwane mukana wokupinda uwewo nhengo yevanhu vanenge varipo vachikabva maevents ako.
Tambotarisa imwe nyaya yataurwa na Dr. Mahomba. Nyaya ye yakataura iyo kuti dambemutande rakushandiswa zvisiri zvakanaka panyaya yekuti vanhu vari kuwanikwa ivo vachikandirana nhau dzisiri dzechokwadi yavanga vari kuti ivo fake news iri kuitira kuti vanhu vasawanikwe ivo vachida kuenda kunobayiwa nhomba. Imisi vechidiki munobata sei yakatingati dambudziko irori revanhu vanenge vari kuwanikwa vachipotserana iyoyi nyaya dzatinenge tiri kuti dzefake news, nyaya dzakatarisa panyaya yeutano uyezve nyaya yecovid-19 iri kutsviriridza parizvino.
Nyaya fake news kanoti nyaya dzenhema is something I've been covering by youth for a very long time. Chitaura nenyanzvi dzakasiyana-siyana. Vamwe vari vatapiwe nhau, vamwe vari nyanzvi nyaya dzeutano. Vese vanoti hanzi, especially patinotarisa nyaya dzeutano kana kuti nyaya yecovid-19, it's important kuti uverify masources ako paunowana nhau, especially kana uri munhu anorely on social media. Nokuti vanhu vechidiki vazhinji nhau dzavo mazuva ano vanodziwana paTwitter, vanodziwana paFacebook, vanodziwana paWhatsApp. Saka kana iri nyaya yekuti for example nyaya dzemavaccine kana kuti nyaya dzekupararira kwecovid-19, ukaonawo munhu achikutumira mamwewo malink, hanzi it's very important kuti uriverify masources apo. Saka ukaenda kune mareliable sources akafanana na World Health Organization ana African Union. Kana tichitarisawo malocal sources ana Ministry of Health padandemutande paTwitter vanogara vachiposta zvinhu zvakasiyana-siyana. It's usually important kuti uverify information iyoyo pane mareliable sources akadaro instead of kuti newo watambira nhau idzi zvonzi vaccine iri harishande kana kuti vaccine iri rinoshanda newo wakungospreada news usina kuverifya kuti vaccine racho rinoshanda here kana kuti harishande. Zvinhu zvakakosha izvozvo and zvandabva kutaura izvi ndizvo zviri kutsigirwa nenyanzvi dzakawanda vari vatapiwe nhau uyezve nyanzvi miyaseo.
Asi ingati idambudziko rakatekeshera here kana kuti razonyanya kutekeshera panguva ino reCOVID-19. Ndotaimboona richinyanyotekeshera panenge pari kuitwa zvesarudzo munyika dzakasiyana siyana kana imo muno muamerica panguva yesarudzo yava pakati pavadonald trump pakati paamai Hillary Clinton nevamwe vavo. Ndo patakanyanyoona nyaya yefake news chitanga. Asi mungati yawedzera here panguva ino
yeCOVID-19? Hongu, especially panguva ino yeCOVID-19. Nekuti vanhu tikatarisa, for example, maexamples amabva kuchipa sarudzo dzakaitika pakati paamai Hillary Clinton navaimbo vemutungamiriri veamerica vadonald Trump, nyaya iyoyo yanga iri nyaya, of course, yanga iri of public interest kune munhu wese pasi rose, asi yanga isinga affecti munhu wese pasi rose. Asi patinozotarisa manje nyaya yedenda reCOVID-19, denda iri raparadza upenyu hwemunhu wese pasi rose. Saka ndipo paibuda manje nyaya dzakasiyana-siyana, vamwe especially pakatanga kuparurwa zvirongwa zvakasiyana-siyana munyika dzakasiyana-siyana zvekupa vanhu mavaccine. Vanhu vazhinji ndipo pavakatanga manje kuresearcha kuona kuti vaccine rinoshanda here, vaccine harishande here, vaccine rinouraya here, vaccine harourayi here. Ndipo pakatanga manje kunyanya upararira nyaya dzenhema padandemutande. Saka to go back to zvandarefera apa, ndipo ipapo patingati it was most important and it's very crucial kuti vanhu vatange kuverifya masources avo. Nekuti pakatanga kuparira nyaya yeCOVID-19 apa vachiona mamiriyoni evanhu vachifa pasi rose, vanhu vakatanga kungomhanya pasocial media in a state of panic, of course, kunyatsonzwisisa kuti zvii zviri kuitika.
Yes, yes, thank you so much, marvelous. You know, Mike, while many things are happening and people are protecting themselves against COVID-19, we know that many people have actually lost their jobs. And there are some people who are now living from hand to mouth. You know, we've got this gentleman who lives in Bulawayo. His name is Temba. And Temba says, you know, even before COVID, he used to be a pickpocket, you know. He used to do whatever he likes. But he would get beaten up, you know. And at one stage, he worked in Namibia, where he was caught stealing somebody's wallet from a car. It was not a wallet, per se. It was a bag, you know, from a car. And then he was apprehended and beaten to pulp. He says, the next thing that he found out was when he was in hospital. So he's a man that says maybe if there is any other job, he can do it. But right now, it depends on pickpocketing. It depends on, you know, breaking into people's houses. And he actually does the same on cars.
Yes, Tim. Yes, Tim. Where is that in Pilina?
Hi. Don't be the Kula Nyayeva.
We are told. Okay, we turn down the cool.
I'm a phone in a searcher.
We are searching 20. How are we coming through it?
But I'm going to number out in your police motor and scale.
I won't go there. Now we land to Moon Jabu is our shadow. Umdana,
nice nigga, and I will so in Zimbabwe.
Yeah, yeah. So you wouldn't see my own good visit.
Once you go up over the long wings.
So
when
you have to miss events, so now figure up the mountain for Wednesday.
A mountain? I can't look at
your mamma.
I'm to know mamma.
Tatalo mamma, I put Tatalo of my phone.
Tatalo, go more than KTV.
Where's the next kingdom?
I. I'm so happy. I'm the main.
Okay,
I'll be a consume chooser. The Pantera College, so. Missing one Bambi Pantera. Keep your phone over Bambi.
As well as I said, who said that?
I had a 200 motor on Ava. My baby and Uta Ramo are watching one as a day.
But as just related,
when as a rasa pumping was a cutting to be to go on a point of a rabbit.
Right. It's more than up with the than Tatiscale.
Tatiscale, but just go on as full of my pockets.
Full of that. Okay. I'm a red dress motor. So, what are you doing? What was it, 2 feet?
So now, that's the scheme of things about this gentleman. So he is a man who plays by his own book. You know, he says he's been arrested many times. He grew up in prison as a young man. And he's been doing this for a long, long, long time. So he's got scratches all over the body. He has been beaten by using logs, you know, bricks, and all these things that you can think of. He is in Bulawayo. But he says Bulawayo doesn't have business. So these days he goes to Harare, where he'll be looking for cell phones and all those kind of things. So this kind of business, Mike, is something that is really, really painful to many people. Have you, in your coverage, actually had some of these kind of incidents?
I mean, of course, throughout my coverage amongst, you know, as we've covered COVID-19, one thing that that was highlighted amongst all the experts, not just medical experts, not just journalists, business people, and normal day-to-day people, is that crime increased. With lockdowns, with all these things, a lot of people lost their jobs. And a lot of people had to, they need to find a means to make money. And so Temba's case is not a very unique case. There's a lot of young people out there who had good jobs, who lost their sources of income, who have families that rely on them for food, that rely on them for school fees, that rely on them for all these things that are needed on a day-to-day basis, who thought to themselves, well, this is the only way. To make sure that food is there, to make sure that the family can get by. And so, yeah, Temba's case is not very unique. It's not new. It's been happening. It just so happened that under the COVID-19 pandemic, it's something that skyrocketed worldwide.
Mm-hmm. And thanks for to Ezra Jesus Wanda. You are speaking to this gentleman, Temba, who lives in Bulawayo. Over to you, Marvelous.
I work for Tangatrukut, Wapne, Mumi, Mukalumukula, Yanga, sorry, here between Pangoino Eco Fixes, Guramba, Sakamum, Sakamsanya, and you could have waited also Sakima Pasa, who banished Miss Akadara, since Kuturamba Stomo Mira, Pangoino Eco Fix 19. Tangatrukona carries on that which comes to Pinga Musuara Massi, and the Kansani Kutara Navaklaris Matuku, the platform for youth development. I'm so petty. Kuchaitika hicho kuchipinge uko kwa wanikwa vamwe varimi. Vangava wanikwa ivo vachipisirwa shirimazo avo watinga tima bero. Ekotoni, wanguwa ino ye COVID-19 pa mwoto wa wanikwa ivo kuchitika panerime ya manga watikutivo depot iko kuchipinge. Nika iti mboyeza utitiona utitindazi wele ukuru ya ndaita na baba tukua staura ivo sabawona musuara nasi.
Zvaitika nezvekuti pamuka vanhu mangwanani nhasi musi weMonday 4 October vanga pachitsva donje kambani yeParrogate idepot rinochengeta donje varimi kuchisumbanje chinyangwa kwamatikwa nenharaunda dzakati kuti kuno kuchipinge South vanorima donje stereg ndoko vanenge vachiendesa donje ravo pavanenge vachitengesa ndo donje racho ratsva ratsva zvekuti zhinji ranga riripo havarina kukwanisa kuita ari sefa pambouya vanodzimura moto kubva mukambani yeGreenfield asi vautadza zvekuti vatadza kuchengetedza mabhero aya achada wanda stereg saka kutaura kudai vazhinji vanga vachitoya kuzoona moto kuti vanga vasina kana zvavaikwanisa kuita nekuti vanga vari moto waitotyisa.
Pane mapurisa here auya pachiitiko ichi?
Pachiitiko ichi chatora nguva yakati kuti moto uchingotsva pasina mapurisa anga auya vaiti vanomirira kuti vaite zvokupumhangairikwa kuti kune zvaitika saka mapurisa tingati azouya pazvinhu zvaitika kuma3 kavanhu vakaziva kuma4-5 asi mapurisa azotanga kusvika kuma11.
Pataurwa here kuti moto uyu watanga sei?
Pari zvino hapana taakuziva kuti chii chiri kuitika nekuti moto watanga usiku. Vanochengeta pamasecurity guards anoti azotanga kuona moto uyu kubudikira kwawo kuma4-4 asi moto wanga watofamba zvekuti donje kana richitsva hariche zvinoita miti rinotsva nepakati. Zvingangodero pane pfungwa mbiri dziripo. Wekutanga ndeyekutiwo pamwe yatingati human error pane anga angoitawo mistake pamwe anga achiputa fodya odonedzawo chikuchani chefodya chongodonedza asi asina chitarisira asi imwe nzira chose vanhu vanogara munharaunda tinozivawo zvimwe zvichemo zvine vagari vari munharaunda iri around Parrogate vanenge vachifungidza kuti pamwe pane mari dzavo dzokubhadharwa zvakanaka nedonje iri idonje riri papurogiramu yapuresidendi yepresidential zone scheme yavanenge vachipa vanhu mbeu vozoti kune vanhu musatengere vari kunze kwekotiko asi kana vakupa vanhu mari dzavo vanenge vakuvapa ari magrosaries pamwedzi mwedzi yongo vanopiwa mafuta kana kupihwa zvinhu zvavanenge vasingakwanisi kuzoshandisa panewo maeconomic activities avo amwe vanhu vanenge vachitati vapihwe mari vozozvishandisira vega.
Pane gakava here pakati pevarimi nekambani iyi?
Pane gaka zvekuti kuchakwazoita donje iri pane vanga vakanyora notice pagedhi rekambani yeParrogate vachitoda mari dzedu kana mukasatipa mari dzedu donje renyu richamuka rakatsva. Saka nekudaro pane fungidziro yekuti pamwe threat iyi ndo yazoshandiswa nevamwe nekuti vamwewo vane donje ravo rangatati rabhatarwa vari kutofarawo kuti aiwa vari kutungamirira kambani iyi ndevekuchina kunzi maamuchitidzvinyirira saka tadzorerawo. Zvinotaridza kuti panenge pachida kuti paonekewo nzira dzekugadzirisa magaka vanenge achiitika pakati pemakambani nevagari vanenge varivo varii.
We're hearing there from Clarence Maduku, who's out in Chipinge, where he said today there was a fire that broke out at one depot owned by a Chinese company. And he was saying that the depot actually works with local farmers who are under the presidential loan scheme, where they are given loans to grow cotton. But then he was saying that there seems to be some kind of dispute when it comes to payment, because the Chinese company, when now the people bring in their cotton, they are giving them allegedly some groceries or, you know, something in kind instead of cash. So apparently, you know, there was a lot of drama that was happening in Chipinge today, but we'll be following up the story in due course to find out what else happened. But from what I heard from Mr. Maduku, I asked, was there any loss of life? He said no, and the police came in at 11 in the morning because this fire broke out at 3 a.m. in Chipinge. Over to you, Gibbs.
Yes, marvelous. We also have another person who spoke to Ezra Chisaspanda in Bulawayo, and he's talking here about, you know, the struggles that people are going through during the COVID-19 pandemic. So what the gentleman is saying is that he used to work in a formal place, but now he depends on, you know, vending and all these kind of things. He comes from Mwange, and he says life is very tough, like we are hearing him here saying, you know, at the end of the day, he has got kids to feed, and really life is very, very difficult for him. So there are so many people, like what Mike said, who are actually struggling during this COVID-19 pandemic.
$1,000.
Njengokuthi sibe nezingadi ama-regations kuba ama-project okuthengisa ama-project okubaza njalo futhi sibe nama-license nxa kuthiwa kufunakala ama-license enkulumende ebe esinike i-chance ukuthi lathi sithola ama-license wona la afunakala ngosuthi council.
Right, so there you are, marvelous. So this is the gentleman that is talking about, you know, his struggles, you know, with life, because he says he used to work, you know, formally, but now he can't, you know, raise money for his family. And he comes from Wanki. You know, at the end of the day, he says life is very, very difficult under these COVID circumstances. Over to you, Marvelous.
Pamusoro pemaonero aita zvino panguva ino yeCOVID-19 asi tiri panyaya iyoyo yezviri kuitika munyika panguva ino yeCOVID-19 regaiti mbonzwa zvakataurwa izvo neGender Commission pasi pechirongwa chitsva chavari kutaura icho kuti vachange vachiferefeta nyanyanyaya dzekubhinywa kwevana vasati vabva zera uyezve kurodzwa kwevana vasati vabva zera regaitinzwe hurukuro yandaita nemumwe komishina wekugenda Commission of Zimbabwe, but still, I'm sorry, Peter, on which
Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro nevamwe vanomirira sangano reZimbabwe Gender Commission kuti timbonzwa mabasa avari kubata nyanya panyaya yekuwanikwa ipo pachiitwa ongororo yeavo vachawanikwa vachibhinya kana kurora kana kurodza vana vasati vabva zera.
Zita rangu ndinonzi Naomi Chimbetete, ndiri commissioner wekuZimbabwe Gender Commission. Chirongwa ichi pekutanga pane makore ndofunga anosvika kana 3 apfuura. Zimbabwe Gender Commission yakatarisana nekuti zviko zvinoita kuti vana vawanikwe kuti vana vapinde muurongwa wakadai hwekushungurudzwa. Tikanyatsoongorora nenyika yese, tikabuda negwaro raiti tsanangurira iro kuti zvimwe zvezvikonzereso zvinoita kuti vana vapinde mune zvizvakadai zvinoenderana neurombo, zvinoenderanawo nemachechi mamwe anopinda vamwe, zvimwe zvacho zvichienderanawo nekutendera kwedu isusu nezvimwe zvinhu zvatinokoshesa zvinenge zvichinzi nevanhu culture, but zvinhu izvozvo zvinogona kunga zviri izvo zvinenge zvichikonzera. So zvikonzero zvakawanda wanda, asi tichibva ipapo chakabva chanyanya kutiita kuti tishungurudzwe zvikuru inyaya yemwana uye ainzi Ana Machaya, uye akawanikwa akabva afa panguva yanguva yekuti abatsirwe mwana wake. Mwana akararama bhati yaakafa. Chikonzero chacho ndechekuti akawanikwa ari mudiki, and sesu mazimai miri yedu yakawakwa nenzira iyo yekuti pane zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kuita kuti inofanira kukura kusvika pane umwe muzera kuti tikwanise kana kubatsirwa tiite vana, uye nemadzimai ane responsibility achinyatsosumudza hoimba.
Zvamira zvakadaro makazoita sei?
So izvozvo ndo zvakabva zvanyanyoita kuti ha tishungurudzwe zvikuru kuti isu tibva taisa kuti iye zvinezvi isu takuda kuongorora kuti nyaya idzi dziri kumbofamba sei, kunyanya-nyanya zvichienderana nemachechi, kunyanya-nyanya also zvichienderanawo nematsika nemagariro edu kuti vana vasaramba vachishungurudzwa.
Saka vanenge vabatwa vapara mhosva idzi vanoitwa sei?
Kazhinji zvanga zvichiitika ndezvekuti pane inenge ichinzi referral pathway yekuti kana paitika chinhu zvikuru zvinoita kushungurudzwa mukati, pane matanho aunomhangara nawo kubva kumapurisa zvichipinzirana wemitemo zvichipinzirana zvichizoenda koti zvakadaro. Asi isusu tiri kutarisana nemutemo kuti mutemo wedu ukwanise kuchinjirudzwa, ukwanise kuva unotibatsira, nokuti mukatarisana nemutemo, mutemo unoti hapana mwana anofanira kuwanikwa kana kuitwa mudzimai wemunhu wekugara pamba asati akwanisa makore 18. Asi umwe mutemo wanga uchiti vasikana vechidiki anogonawo kuita consent kana kuti kubvuma kusangana nemurume ane makore 16. Saka mitemo iyi haisi kunyatsodzidzana, saka isu tuda kuramba tichipusha kuti makore aya aende panzvimbo imwe chete. Kana tati 18 i18, ende tikutarisawo zvekuti vanenge vachiwanikwa vachityora mutemo iwoyo vasungwe nekupuhwa mutongo unoenderana nekushungurudza kwavanenge vaita vana. Chikoro pamwe chabva chatongopera, pamwe haasi kukwanisa kana kuriritira futi mwana iyeye, uyezve akuti zvitarisirawo pasi. Saka haramba akazvitarisa semunhu anenge achikwanisa kuva anoita productive society make.
Saka pari zvino zvii zvamaita kuti mitemo iyoyi iwanikwe ichibatana?
Isu seGender Commission tiri kutoisapota zvikuru, yatove nyaya yakumatanho makuru yezvemutemo. Tinovimba kuti zvichakurumidza kugadziriswa tichitarisana nemaproblems atakusangana nawo. Saka tiri kuramba tichingopushawo kuti zvikwanise kusanganisika. SeGender Commission takatarisa also nyaya yesexual harassment kuti tiri kupusha umwe mutemo wesexual harassment, uye hausi kutarisa vana chete, vakutotarisa uyezve vanhu vakuru mumabasa, mumapublic space, mese matosangana nevamwe neGender Equality Act. Gender Equality Act iyoyo ichitibatsirawo kuti tikwanise kupusha zvimwe zvinhu zvanga zvisina mapunitive measures zviri muconstitution kuti zvipe vamwe vanhu responsibility iri strong maererano nekuenzaniswa kwemikana. Uye zvakare isu takagazeta, takaisa mugazeti svondo rapfuura iri rapfuura iri Takaisa kuti isu tuda ku investigator zvakakwana. Endi mu investigation yedu because tinobvumizwa nemutemo. Tuda kunyatso ongorora kuti zvinenge zvichifamba sei. Uye situation iyo yakamira sei. Maererano nekuwanikwa kwevana vari vadiki. Kana tava tine zvatinenge taona, tichapira nyaya dzedu kune marelevant authorities, vanogona kunga vari vemachurch, vanogona kunga iri parliament, inogona kunga iri ministry, vese tichivaunganidza tichivapa mapisi avo atinge tichikumbira kuti vasangane nawo. Asi mune zvatinonge tichiongorora kudaro, tikasanganawo nevamwe vanenge vachityora mutemo zvakanyanya, vanenge vachishaya kusungwa, ticharekomendawo kuti vasungwe. Vasangane nemutemo vave vanorangwawo maererano nezvaunenge wakaitira vana vadiki.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje.
Mazvita henyu.
We were hearing there from the gender commission. They're actually saying that during this COVID-19, although they are really concentrating on the pandemic, they're also looking at issues of young women who are being married off or abused when they're underage. So they've actually started a program to investigate and really take stern measures to stop this. Over to you, Gibbs.
Yeah, kunjalo sibilike. Namanje sibike ukuthi kungani kuyahlupha sibili ukuba labo Facebook kube sobuya oTwitter lakho konke esijala ukusebenzisa nsuku zonke. Kukhanya sibili this is a global problem. Kungani ke kuwile nxa sikhangela ke oFacebook, oTwitter, uInstagram lakho konke nje sikusebenzisa mihla yonke. So ngiyabona ke sisebenza labo eVoice of America bathi kungani kuyahlupha kakhulu konoko ke ukuthi there is an outage in terms of you know, Facebook is down. And then Instagram is down, Twitter is down in most cases. And some people are actually saying, oh, today there's less noise and they're enjoying it, you know. Some people normally would love to get away from social media and all these kind of things. But is life, wake up Mike under such an environment where there's no Facebook, there's no Instagram, there's no Twitter, there's nothing, man.
I'm sorry, do you have to be a good?
Yeah, so how do people cope, you know, when they are not, you know, surfing all these social media platforms?
I mean, excuse me, especially for young people, young people have become so reliant on our phones, on technology to get by on a day-to-day basis. We've incorporated it in practically every aspect of our lives. But it's very difficult, especially when some of these websites and some of these apps are down. It becomes very difficult. But like I said, life needs to continue. Luckily, some of these apps don't go down the whole day. some just so happen to go a small period not working. But yeah, it's very dangerous, especially for teenagers and adolescents, because like I said, social media or these technology in general has become a thing that's dictated in pilos through from umsebenzi to indlela esithola ngayo imali. All this has become very reliant on technology.
And we know that California has become the first state to announce that is planning to have all students vaccinated, you know, against COVID-19. And it seems as if all students will be required to be vaccinated for in-person learning, starting the term following FDA full approval of the vaccine for their grade span 7 to 12 and K6. So at the end of the day, it seems as if they are now implementing this program in order to, you know, as a mitigatory factor against the spread of COVID-19. So ke zvirikanda pasi yabona kuti kuna ngale ke eCalifornia sebengani ke bafaka umthetho ukuthi abantwana bahlatshwe ama Jackson lawa kwenze ukuthi phela kungamemetheki igciwane the COVID-19. Besizama ukuthi sikhulume labanye eZimbabwe sizukuthi bathini ngodaba lolu, kodwa ke sike sathola ubaba uSifiso Ndlovu osikhulume sithi ke kuqakathekile ukuthi abantu behlatshwe amajekiseni ngoba ungamemetheka kakhulu umkhuhlane we-COVID-19. So kunjalo ke over to you, Marvelous.
Aiwa apo tikunzwa Gibbs ari kutaura iye kuti zviri kuitika ikokuno kuAmerica takaona inhu reCalifornia tiki iro kubva munguva iri kuteerera vatotanga pari zvino vana vese vanenge vakufanira kunge vachienda kuchikoro vanofanira kubayiwa nhomba yeCOVID-19 ndozvimwe zviri kuitika ikokuno kuAmerica. Saka vanga vari kutarisa iye kuti zvinorevei izvi tichitarisa kuti pasi rose tinozoti kuti kune dzimwe nzvimbo vanhu vari kunzi unokwanisa kubayiwa kana kusabayiwa. Asi takaona zvakare mutungamiriri wemuamerica vajoe Biden vachipa ivo mutongo wekuti vese vanoshanda pasi pehurumende, ungave uri unoshanda uri full time kana uri contractor, vanofanira kubayiwa nhomba idzi dzecovid-19. Sekutaura kunoita vamwewo vanongura vari kuti iwe zviri kuitirwa kuti nyika yeamerica ichitanga kusimudza upfumi hwayo, nekuti mabhizinisi akawanda anga avharwa, sezvo mabhizinisi akawanda zvakare anoshanda nehurumende. Saka hurumende yanga yakavharwa, vanhu vazhinji vaishandira kumba, mabhizinisi akawanda anga akavharwa. Saka vazhinji vari kutarisiwo vachiti zvimwe izvi zvingabatsira kudzosera pasi kushaya kwevanhu kubva kuchirwere ichi checovid-19, nekuti tinoona kuti muamerica nzvimbo zhinji dzavhura kuti vanhu vanogona havo kufamba kana vakabayiwa nhomba idzodzi dzecovid-19 vasina kupfeka mamaski. Asi mumafederal building imomuno, mabuilding ehurumende kana uchienda imomo, unofanira kunge wakabayiwa asi zvakare wakapfeka maski. Over to you, Gibbs.
Thank you very much. On that note, I think we have come to the end of our program today. We wish to thank all the people who participated in this show, including Mike Wobe, who does our youth show, The Connection. Thanks also to everybody who contributed audios and videos. We also thank Ezra Chisasmanda, our correspondent based in Bulawayo. Signing off is Gibbs Dube in Maryland saying, good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mklanganya, we are broadcasting from my home in Washington, D.C. And also to just let you know again that there is an outage and we have been trying our best to give you the best of the program so you do not lag on news. Let's meet again tomorrow on Let's Talk.